Zvezvekare
patikatora masura patikadzidza ruzhinji kuti vanhu vakamirisa kuvhota vanga vakusvika ku6 million. Uye komishoni ichange ichizodzidzisawo ruzhinji maererano neplani kana strategy yatinayo kuti zvirerukira vanogara kunzvimbo dziri kure.
Vamangwana vanoti bazi ravo richafambira vanhu munzvimbo dziri kure nekure kunyoresa kuvhota. Vati pari zvino pane nzvimbo 93 kana kuti 73 dziri kunyoreswa kumatunhu makuru nemadiki.
Tokatasa vanhu vanogara kuna Nachikombezi vari 150 km away from Chirezi nevanzvimbo ine voter registration district office. Commission tazivisawo ruzhinji kuti chake tirifambisa sei takatarisana nesarudzo dziri kwamuna 2023. Tichazivisawo ruzhinji munguva diki inotevera maererano neurongwa hwacho ihwohwo kunoenderana nekuku kuti kurerutsira vanhu vakawanda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Commission ino icharamba ichinyoresa vanhu kuvhota sezvaigara ichiita ku73 maofisisi ayo anova 3 nemaprovinsi 63 emadistrict.
Mukuru wevheki mudunhu remashonaland west vaaustin lovu vanotiwo vanhu vanodarika zviuru 129 vakanyoresa kuvhota kubva musi wa 1 Chikumi 2022 kusvika pari zvino zvichienzaniswa nekumashure. Vanhlovhu vanoti uwandu uhwu hwakakonzerwa nekuwaniswa zvitupa kwevanhu pachena munzvimbo dzavanogara. Vati pavakatanga kufambira vachinyoresa vanhu kuvhota, vashoma vakanyoresa sezvo vainge vasina zvitupa. Chimwe chiri kuita kuti vanhu vanyorese kuvhota zviri nyore kubatsirwawo nezvekufambisa nevezvematongerwo enyika kuenda kunonyoresa kuvhota. Mumwe akabatsirwa kuenda kunotora gwaro rekuzvarwa chitupa nekunyoresa kuvhota muchinoi ndiva munashe chivavaya vekumakonde. Vati vavaya avo varamba kudoma zita rebato ravo vanoti vanofara kuti kunyange sarudzo dzikapera vachasara vave nechitupa chavanga vasina.
Chiri kundifadza ndechekuti ndakwanisa magwaro ekuzvaro, chitupa nekunyoresa kuvhota mahara, izvo zvandanga ndisingakwanise kuwana ndegani kozi zvinenge zvichinetsa. Kunyange ndikavhotera hapana chandinobva, uye ndichasara ndiine chitupa chandichashandisa kweupenyu.
Vanhlovhu vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vabatsirwe nezvekufambisa kuenda kunonyoresa kuvhota nevezvematongerwo enyika.
Zimbabwe Electoral Commission haii investigate kuti munhu auya atakurwa nani, isichatoda kuona kuti munhu arejesa here. That's no chinhu chikuru, but what is important is munhu auya here nemarequirements anodiwa, chitupa chako, proof of residence and then to register.
Musarudzo dzakaitwa muna 2018 vanhu vanosvika mamiriyoni 5 nezviuru 560,000 zvine 196,000 kana kuti 5,685,706 ndivo vainge vanyoresa kuvhota. Vheki inoti vanhu vanokwanisa kuona kuti vakanyoresa here kuvhota nekudzvaya nhamba dzinoti 365# panhare mbozha yeNet1. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.